Mashoko akanaka zvikuru ekuti vechiuto kana mapurisa vasaite zvematongerwo enyika kana kusashungurudza vanhu. Asi dambudziko rinozoya pakuti zviri kubva kudivi rimwe chete muhurumende iripo pari zvino. Aya kana ari mashoko ataurwa navaprime minister chete, zvisina kuzozadzikiswa navamugabe, hazvina zvazvinozonyanyoreva nokuda kwekuti vechiuto vacho nemapurisa vanoti vanoshanda vari pasi pavamugabe, nokudaro vanotambira mashoko anenge abva kuna vamugabe chete.
VMDC vapinda musangano uyu vari kutiwo wafamba zvakanaka. Munotenderana nazvo here? Munoona here imi paine kuvandudzwa kuchaitwa zvikuru sei takatarisa vakuru vemauto ava kana topinda musarudzo?
Kuti musangano wafamba zvakanaka hazvireve kuti zvawiriranwa mumusangano wacho zvichazozadziswa. Kune misangano mizhinji yakaitwa pakati pemapato ari muhurumende iyi. Yese misangano ichinzi yafamba zvakanaka, asi kuzozadzikiswa kwezvinenge zvawiriranwa kwacho hakuna kuzoonekwa. Nokudaro zvinotoda kuti pave nechido chekuti zvanga zvichiwiriranwa nekubvumirana zvacho zvinge zvichazozadziswa.
Tiri kunzwawo kuti pane mauto akaendeswa kunzvimbo dzakawanda mumaruzevha vari kunzi vari kuita ongororo dzenhoroondo yeChimurenga. Munoti kudini mashoko aya?
Iwayo mashoko asingafadzi kunzwa nokuda kwekuti pazvave kuitwa pacho yave nguva yekuti tave pedyo nekuenda sarudzo. Zuva haridariki usina kunzwa zvichinzi tiri kuenda kusarudzo. Vamwe vanoti muna Machi, vamwe vachingoti gore rinouya. Kana mauto atanga kuendeswa kumaruzevha, vekumaruzevha havazonzwisisi kuti zvii zviri kuitika. Vanenge votoona sokuti vechiuto vacho vaiswa ikoko vane chinangwa chekuti vazosarudza sarudzo yavo vakarirekera kudivi rinenge richifarirwa nevechiuto ivavo.
Pane nyayawo yekuti vakuru vemauto uye vakuru vemapurisa vose vanga vari kumusangano weZANU-PF vachitiwo ivo hapana chakaipa kuti vaende kumusangano weZANU-PF nekuti vakarwa vese hondo yeChimurenga. Munoti kudini mashoko aya?
Chakaipa chinozoonekwa vakazotadza kuendawo kumusangano weMDC nokuda kwekuti muMDC mutoriwo nevamwe vanhu vakarwawo hondo yeChimurenga. Uye zvakare kana uri wechiuto kana mupurisa, chatinofanira kuona pauri ndechekuti hauna wawakarerekera wakamirira kudzivirira nyika yeZimbabwe, kwete kumirira kudzivirira bato reZANU-PF kana bato ripi zvaro. Zvekuti vakarwa hondo vose handione riri shoko rakasimba kana rinoudzamu nokuda kwekuti hondo chairwirwa donzvo guranga riri kuti muve nebudiriro munyika. Nokudaro basa remapurisa nevechiuto ndiri kuchiona kuti munyika tave kubudirira here, tichiri here padonzvo rakarurwa hondo racho. Tisarambe tichidzokera shure kuti takarwa hondo, takarwa hondo tisisatarise chikonzero chakaita kuti vanhu vacho varwe hondo.